Kwazwai mure Zimbabwe ndinomukamuchira nechirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega ini ndini Michael nhasi muchirongwa tine hurukuro nemuimbi wechidiki Pablo Cartel vhiki rapfuura Pablo Cartel akaburitsa nziyo itsva inonzi Nifuna Wena Kandisia ndino fa unangshisa ndwa kambo kachaka ka Pablo Cartel
angikwa nyeke kala nyeto kitanjo chani ibala izo kandiramba shuwa nyoba chikwanda moyo kandiramba shuwa riko
Pablo Cartel tinogachira mchirongwa zviri kufamba
yetende zvangu zvese kwa mai
aiwa tinandi Pablo Cartel kuna wena chizo zvere nezvakambwa
kambwa kakanyorera nguva kunyora kanyorera I think a month ndinyore because ndakashandisa three languages ndakashandisa Ndebele ndakashandisa Shona ndakashandisa English I'm not Ndebele but I wanted to include that culture in my music because I love what Ndebele people are doing so that's how Nifuna Wena came to life
chii chakaita kuti uve kuda kuimba nerurimi rwendevele
mukukura kwangu nekungorarama nguva ndaita ndinongoziva kuti mandevele nemashona handingati vakavengana but amenoka katenshen kangoripo saka inini zita rangu rinonzi Cartel Cartel it's about unity saka ndaida song where vanhu vese vekubulawayo nevekuharare can meet on one set
zvii zvakaita kuti uve kuda kuva muimbi anobatanidza vanhu kuda
inspiration yangu pa that point is Ja Praiser because Ja Praiser munhu anoti anoimbira vakuru nevadiki it's very rare kuti unzwe muimbi unzwe baba nemwana wavo vachiteerera radio 1 listening to the same person but to Ja Praiser that's the case so I mean I want to be a person that is relevant to both people meaning I'm young I'm still in school saka a lot of my friends unonzwa achiti music iri mufoni mangu ndara akabata foni pakaipa inini manje ndoda kuti ndara akabata foni abva atonakirwa abvunze kuti ndiani ari kuimba saka ndoimba music yekuti ine maaspects anobata vana izira maaspects anobata vanhu vakuru
inspiration yekuimba zvinhu zvinozozistika nemunhu mukuru unoiwana kuti
kuvabereki vangu kuhama dzangu nekutaura because muarea yandinogara pane bhabha pabhabha ipapo vanogara ipapo munhu wese anouyakuzogerwa ane nyaya yake different people from all walks of life pasuzana that's why I wrote Suzana there's a guy who came tichitaura nyaya yake and then this one ndakaona newspaper ipapo anatodiskasa nyaya yake pane munhu akazotaira inini ndichinzwa nyaya idzodzo ka panouya vanhu vakuru ndinogona nge ndiri nemudiki nendakagara imomo but then topika kuti uyataura nyaya yakati uyataura nyaya yakati nyaya inogona kubata pakati inogona kubata pakati saka ndikaisanganisa ndikadai school vari kuchikoro ndikanakozi ndinoti unovaudzawo nyaya iyoyo ndinosvika ndichitsanangurira chingu rangu randichamba nari guys pane nyaya ndanzwa yakadaizo ndinonzwa mareactions avo kana vachitirelata kunyaya iyoyo ndoitaura vakarelata kunyaya iyoyo ndizvo ndabata nyaya 1 inobata vanhu sevandaiita so
wabva kubudisa kambo katsva Nifuna Wena Pablo Cartel tingatarisira tichienderera mberi
Nifuna Wena is a video that is coming and then I have a project that I'm working on with an 8-month-long
chishikoti yedu hurukuro yedu ndandichikumbira kuti muimbiro wevanhu muvaitiro usolo wanyatsonzwa kuti aiwa mufana anogona kuimba nevoice
ndinoimba pachi yacho yendevele because handisi mundevele vanhu vepati zviziya
ruvatidzwe ruvatidzwe
unganchiya sandwa uyazingiya fangala lungeko sandwa sami unganchiya sandwa angikwanisi kulala nedwa ndifuna wena chivara idzo ukandiramba shuwa ndinofa
shuwa unofa
aiwa muri Zimbabwe regai tichore mukana wekutenda Pablo Cartel nokupinda muchirongwa anokoneka ine mufaro ndini wenyu Michael muri Zimbabwe ndokusiyai nekambo ka Pablo Cartel hanzi ungashiyi sandwa
bye bye.